Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ye na udzedu zanasi china Gumiguru 2016. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotaura maonero azvo pamusoro pegakava rakaitwa nezuro usiku muAmerica pakati pava Donald Trump vemaRepublican veRepublican Party naamai Hillary Clinton veDemocratic Party pamberi pesarudzo dzekutsvaga mutungamiri weAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzeby-election muNorton nemugovera. Vamwe vagari vemuward 12 kumatobo district vanowana mukana wekusangana nevamwe vevatambi venhabvu vakaita mukurumbira nechikwata cheHighlanders Football Club pasi pechirongwa chesangano rinoshanda rakazvimirira rega reHabakuk Trust. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana-siyana zviri muWashington DC, Maryland, West Virginia neVirginia muno muAmerica zvoungana nemugovera kuGettysburg muMaryland zvichinamata zvakabatana pasi perumutsiridzo kana kuti revival. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable nasi tiri kutarisa nezvematambudziko akatarisana nemadzimai ekumaruwa apo pasi rose nemugovera wapera rakarangarira zuva remadzimai ekumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kuti farira paFacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.